Mutambi wemuZimbabwe uyo anorwira kuZambia Charles Manyuchi mangwana ari kupinda munhandare yeGovernment Complex muLusaka, Zambia, achidzivirira mukombe wake World Boxing Council International wehuremu hweweltaweit. Manyuchi ari kurwa naDavid Asanayev wekuRussia, uyo ari pachinhano chepamusoro chegumi pasi rose. Mumwe mutsigiri wemutambo wetsiva vachiona Nyarugwe vanoti Manyuchi ari kuzvambaradza mushanyi wekuRussia uyu.
Mukomana uyu mukomana ane mukana, ane mukana wokukunda, anokwanisa kukunda nekuti tikatarisa kubva kumashure mukomana akatombokunda achitamba achirwa nevarwi vahombe. Sandire tarisirei kuti anokwanisa kukunda nekuti mukomana anogona mutambo wetsiva zvakanyanyisa.
Akakunda mumutambo uyu Manyuchi uyo ari pachinhano chemakumi maviri nenhatu pasi rose. Anofamba zvinhano zvakati wandei mamiriro evatambi pasi rose. Manyuchi uyo akaberekwa kumasvingo ave nemwedzi wese ari muZambia achigadzirira mutambo uyu mushure mekunge asiya avimbisa kuti ari kunokunda. Aka kave kechipiri Manyuchi achidzivirira bhande rake mushure mekudambura David Caceres weColombia munharaunda yechitatu, apo vaviri ava vakasangana munambudzi gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.